chokwadi kuti tiri kusangana nedenda rekorera rinonga rino iro ratekeshera munzvimbo dzakawanda zvekutaura pamaita muno muZimbabwe kusanganisira kumarural areas kumareserva kwedu kunana Bohera Chipinge nedzimwe nzvimbo uyezve nemumadhorobha makaita semuno muHarare. Dambudziko iri idambudziko redu tose. Isusu kuziva kwedu nekuona kwedu tinoona kuti tasangana nedambudziko ratinofanira kutora responsibility tose senyika kubva kuvagari kusvika kuhurumende. Harichada kuti tinyange kuita sakudongedzana tichiti pamwe nhingi ndiye adai pamwe nhingi ndiye adai.
Ngatitarisei kuti chiri kunyanya kukonzera kuti denda iri riwande munyika chii?
Korera kutapurira kwayo ndekwekunge tisina kuita utsanana, kumwa mvura isina kuchena, kusageza maoko tabva kuchimbuzi, kana kuti tabata pambobatwa pamwe nemunhu anga aine korera tozotora todya toisa mukanwa. Saka ndiyo nzira yacho inoita kuti tiwane korera. Zvinoreva izvo kuti chirwere chinokwanisa kupresendeka chokwanisa kudzivirireka zvakanyanya nevanhu.
Hurumende inenge ichisungirwawo kumira iri papi mukunetsa kwedenda irori sezvariri kuita munyika mazuva apera esai?
Hurumende ine responsibility zvakare kumeka shuwa kuti nzvimbo dzose dzawana mvura yakanaka yakachena yekushandisa inoshandiswa nevanhu, kusanganisira even vari kumaruzevha vanoda mvura yakanaka, running water yakachena, mvura inobva inoita kuti vasabatira tidzikisire tikijuse kutapurira kuchirwere.
Pane vanotaurawo nyaya yokuti mvura dziri kumwiwa mumaguta mumatunhu umu nemapombi emasuweji zvinoputika putika. Izvi zvinobatawo papi mukuwedzera chirwere chekorera ichi?
Mumadhorobha tinoona kuti kune nzvimbo dzinonga dzichiputika masuweji. Zvoita izvo kuti mvura inonga isikafambi zvakanaka pasina mvura yakachena ichimbokatwa, vanhu vechimbopota vakushandisa mvura dzisina kunyatsokuvhenekwa zvakafanana nemigodhi dzinocherwa mudzimba dziya.
Mochikurudzirawo zvipi kumhuri yeZimbabwe?
Isusu tinokurudzira kuti prevention is better than cure. Zvichireva izvo kuti kudzivirira kuri nani kudarika kuzorapa. Saka mukaona denda rekorera munhu kana zviri chipa kuti tidzivirire kuti munhu asatomboibatira kune kuti aibatire akumhanya kuzvipatara. Taakuita overwhelming, taakuzadza zvipatara. Zvinova izvo zviri kutatarisawo panyaya dzemishonga nezvimwe zvakadaro zvekushandisa. Saka tiri kuti tinotarisira kuti vana veZimbabwe, ruzhinji rweZimbabwe kusanganisira hurumende, ngatiisei musoro pamwe chete tiite zvinhu zvekuti tipedze denda rekorera iri, especially now kusati kwatanga kunaya. Nekuti pakunotanga kunaya madenda rakaita sekorera anotanga kuwanda kudarikidza kudarika nguva yekupisa kuchinge kusiri kunaya.